That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kana kwa tereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu kurume 5 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitiye zvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu kana kuti 5 vakafa nechirwere chaCovid-19, vamwe makumi mana nevana kana kuti 44 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kurukota nezvemabasa vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muchinafundo Paul Mavhima vanoti bazi ravo riri kubatsira vakaremara munguva ino yelockdown. Vamwe vashandi vebazi rezvekurima vanoti havasati vavana mari dzekubatsirika nanguva yeCovid-19 dzakapiwa vamwe vashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu kana kuti 5 vakafa nechirwere cheCovid-19, vamwe makumi mana nevana kana kuti 44 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva patanga chirwere ichi wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine 223,000 kana kuti 36,223. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru nemazana mana ane makumi masere nevatatu kana kuti 1483. Bazi iri rakatiwo vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCovid-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu ane makumi masere nevasere kana kuti 2688 vakabayiwawo nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva zvatanga chirongwa ichi wasvika pazviuru makumi matatu nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevasere kana kuti 30,658. Kurukotare zvemabasa vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi ravo riri kubatsira vakaremara vakarasikirwa nemabasa pamwe nenzira dzekuwana nadzo mari munguva ino yelockdown kuburikidza nechirongwa chavakaparura chakanangana nekubatsira vakarasikirwa nemihoro yavo. Vachitaura neStudio 7 vari kuCongo Brazzaville, uko vari kumusangano wechinomwe webudiriro mudunhu reAfrica kana kuti Africa Regional Forum on Sustainable Development uyo wakapekwa nezuro, Profesa Mavhima vanoti bazi ravo rakakwanisa kunyoresa vanhu vanosvika zviuru mazana matatu negumi pasi pechirongwa ichi. Vanotiwo vave nemakore maviri vaumba bazi rakamirira vakaremara iro riri kutungamirwa naDr. Christine Peter. Profesa Mavhima vanoti munguva ino vakaisawo mari parutivi yekubatsira vakaremara vanoda kutanga zvirongwa zvekubatsirika uye vari kukurudzira kuti vanodava vanyorese kumahofisi ebazi ravo ari nyika yose. Ngatinzwei hurukuro yataita navamavhima pamusoro penyaya iyi.
Mataura nyaya dzezvevanorarama neurema vanga vachiti havasi kunyatsokuwana rubatsiro rwakakwana nguva ino yelockdown. Vati regai ndingotaura ndichiti ndofunga tave nemakore maviri nawo tave nedepartment rinotarisa zvinokodzerwa kunzi zviveko kuvanhu vanorarama neurema uye kutarisa zvinonetsa zvavanosangana nazvo riri muministry yepublic service labour and social welfare. Takatoisa director ipapo. Director uyu anonzi Dr. Peter ndiye aiita kuti bazi iroro nezvarinoita zvionekare muZimbabwe zvakanyanya.
Zvirongwa zvipi zvavanoita zvinobatsira vakaremara?
Mwedzi nemwedzi vanenge vaine maprograms avanenge vainawo avenge vachiita vachidzidzisa vanhu vatove nemamumatv programs zvakare avanoita kuti vanhu vazive kodzero dzavo sevanhu vanorarama neurema uye kuti vazive maprograms anoitwa nehurumende anoenderana nekusimudzira upenyu hwavo. Vano shanda zakari wakabati akada ne office ya Honorable Malinga. Vano le special advisor kuna His Excellency the President. Panyayaze vano wadora maneupe.
Kwa panguwa ino yu lockdown, ruba siro rupi rukuwa na iwe wakare mara?
Panguwa yu lockdown, vano vese wakasekwa neku raskiwa, niraramu, wakaisi kwa pachirongwa chataiti COVID-19 response to loss of income. Taka kwani sabu register vano wanosika 310,000. Bazi redu ilo orori no kona nezuzi vano raramaniru. Urema Rice says a pamwe chete ne Department of Social Development kuregister vanhu vakasiyana siyana. Ndinonyatsoziva ini kuti kune vakawanda vanorama neurema vakaregistwa pachirongwa ichocho. But pamusoro peizvozvo iro Department of Disability Affairs rinotungamirirwa naDr. Peter rine mari dzari nadzo dzarinoshambadza. Kuti vaya vanorarama neurema vanoda kuita zvima small projects zveincome generation vanofanira kuuya kuti vakwanise kupiwa mari idzodzo vachitanga ma small projects yayo. Ndinoziva zvangu kuti panguva yelockdown zvakachinetsa kuti vanhu vatange maprojects asiri maprojects anoitirwa pamba but maprojects ekubuda mumastreet anga achitinetsei. But since kwave nekusununguka kwekuti vanhu vanogona kuita zvinhu zvavanonotengesa kunze ndinotokurudzirawo neni kuti dai vakwanisa kuti vaende kumahofisi edu esocial development anowanikwa nyika yese kuti vakwanise kunyoresa kuti vapiwe mari idzodzo zvekuti vabatsirike.
Ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuitawo sebazi zvekubatsira vanorarama neurema?
Kuti Zimbabwe izive takapedza izvozvi kuita inonzi disability policy tikatoiendesa kucabinet ikaapruviwa saka tambomirira kuti ilonchwe idocument rinotaridza maprograms ose anofanira kuitwa kuti vanhu vanorarama neurema varerukirwe neupenyu munyika yeZimbabwe. Ndoda zvei kuti vanhu vazivire kuti iyo security noise amendments bill redu ranga riri ku cabinet committee on legislation ndinovimba kuti ratopfuura kukomiti iyoyo nhasi zvichireva kuti vhiki rinouya tava kuripinza kucabinet robva raenda kuparlament. Tiri kugadzirisa kuti act yedu inotarisa zvevanorarama neurema mutemo wedu uenderane neconstitution yeZimbabwe kuitira kuti Zimbabwe government ichisungirwa zvakakwana kuti itarise kodzero neupenyu hwevanhu vanorarama neurema.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu, Professor Paul Mavhima vari parunare kuBrazzaville kuCongo neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti dzimwe nhengo dzaro hadzichati dzawana mari dzekubatsirika munguva yeCOVID-19 dzakanzi dzipiwe vashandi vehurumende. Munyori mukuru wesangano iri vaziva ishe zvou vanoti vakanyorera kugurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima vachikumbira kuti vapindire munyaya iyi. VaMavhima vakatenda kuStudio 7 kuti vakatambira tsamba yesangano iri asi vati ivo vakaendesa mberi zvichemo zvavo kubazi rePublic Service Commission. Bazi iri rakazoendesawo kubazi rezvemari asi vazvo vanoti kusvika pari nhasi havasati vawana mhinduro kubva kuhurumende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yotitsvakisa pakarashi gwaro kuvhute gwamai ndeCovid Risk Allowance. Itande yatarwa zvino taedza kubatana navakuru pamafoni zvatiremera nokuti tavhunziwa kwetinobva kumaconstituencies edu kozvino zvamakamati zvemazita ari kudiwa kumahofisi evanhu vakashota kuwanavo risk allowance dzavo dzeCovid koza pava nengu wa yakareba kudai makambenge matimbisa kutukuda mastaa kanono kakusika urmende ikashitora mukana wakuti kudai nga badara wano kupera kwa January zino kupera kwa January shakaka fubura taka batati kuwa nai wa mirirai kupera kwa February ndoku bata gara February ya ndoku ya fumbu wakuna chiriko zino maguvu wazokera mubura nukuzama kutaka kutu zino tobo nani watinga bata ungati basira
Matano hapa amuru kutora ekuti mugadzirisi wenyaya ine hurumende.
Takaendesa nyaya yedu zvakanaka nakatika domboedza kubatawo minista vamazima vakati ivo regedzai ndigombobvunzavo sezvo ndiri ini minista wekukomishin. Hapana chati chabuda pari zvino ende vanhu vakangomirira risk allowance dzavo. Hurumende haisati yanyanya kutizivisa kuti pasarira ndepapi. Asi tinongova nechivimbo kuti kuda havo kana vachinge vazowana mukana vachatipindura nokuti pari zvino chero yatingati buying power yemari yakanga ichipiwa vamwe pagore rakapera nokuti yakanga iri risk allowance ya March, April na May ikawanikwa navamwe munana September nomunana waOctober zvino isu nanhasi tinongodemba kuti kudai achisvikavo nekwatiri taona kuti paya patakachema misodzi tapukutiwa
asi muri kuramba henyu muchienda kumabasa here muchirwira kuti mwane mari idzodzi
basa hatisi kurega kushanda tiri kungorishanda mazuva ose chotinakidza ndechekuti kana chero nyika chaiyo ikaongorora iri kuona kuti vadhumeni vakatsigira vision 2030 iri kudiwa nehurumende kuti nyika yenderere mberi
havanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaishe zvou vari parunare neStudio 7 Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemusi wechitatu vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa muZimbabwe. Zvirango izvi zvakadzikwa muna kurume 2003 nevaive mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichipa kuvatema. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutewedzeri wemutauriri weMDC Alliance Clifford Trachuwayo uye vanoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato rezano PF waGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Zvirango zvavedzerwa navaBiden zvinoratidza kuti America chiro vakachinja vakaisa umwe mutungamiri upi. America ine avanoti iwo manational interest avo ekuti vanenge vachida kuti zvinoda America izvo zviitwe. Saka tinoziva even paina Barack Obama watakati uyu mwana wevhuka uyu takaona akarenewa masanctions. Poenda Trump orenewa masanctions. Poya Biden ano renewa masanctions without even looking at the progress that Zimbabwe has made towards creating a conducive environment for business, for investors, for its citizens and to re-engage the international community kuti Zimbabwe igarisane dzimwe nyika zvakanaka zviri kuitwa ne Second Republic. Undasa ukaona pama reforms akaitwa aidemandwa. My elections akaitwa angari free and fair and credible. Opposition was being allowed and is being allowed to campaign and say whatever they want. After my elections, President waka offer, mutungamiri wenyika President Mnangagwa waka offer kuti I'm going to create office of the leader of opposition in parliament. Yekuti vachamisa vangawadyiwa kuma elections. Vawanikwa vachigara muparliament, zvinoitwa kudzimwe nyika dziri mucommonwealth, vachinzwikawo zvavanenge vachitaura zvavanenge vachifunga. Asi vachamisa vakazviramba. President wakauya zvo akaset up inonzi Poland. Zvinoratidza izvo kuti vamunangagwa is a listening president. Ndosaka uchiona kuti even Zimbabwe ikaita chipi nechipi zvacho chinonzi aiwa awa munonyatsoita sezvatachifungidzira. Izvi tinozoona zvakamboitika kunyika inonzi Guatemala. Yakamboita land reform panenge yakaitwa neZimbabwe. Asi yakaiswa zvirango zvakadai sezvinopiwa Zimbabwe kusvika nyika iyo yasurrender land yadzorera kuvarungu nemakambani. Ndo zvangachida kuita varungu muZimbabwe kuti Zimbabwe idzorere ivhu kuvarungu through MDC.
Kandai renyu vashachwa.
Ndinofunga chinoita kuti Zimbabwe inyeiwe kana kusemwa nedzimwe nyika inyaya yehumbavha huori hunosemesa inyaya yekuponda vanhu, inyaya yekungobata, kusunga vanhu, inyaya yekutyorwa kukodzero dzevanhu, kupambwa kwevanhu, inyaya yekuita zvinhu zvisina maturo, kugadzira zvima opposition zvavo vachida kuti demokrasi isave iri munyika, kuda kuti ataura ngaapondwe, ataura anorohwa, ataura anosungwa, ataura anonyimwa bail. Inyaya yekucapture state institutions, kana kuti kwabviswa kuri kuitwa state institutions, ndo nyaya yekusemesa dzimwe nyika. Ndofunga makaona mazuva achangopfuura South Africa yakatuma nhumwa dzayo dzinenge kana kaviri nenyaya yezvinhu zvainga zvaitika muZimbabwe, vanhu vachisungwa, vanhu vachirohwa. Hurumende yezano inototyisa. Pane vamwe vedzimwe nyika vakambotanga vachiti mukomana wekuyu avo vachingotora muna November vakamboti Second Republic, give him time, give me a chance. Ndovatanga izvezvi uno hapana achada kana kumuona. Munodziziva nyika dzacho dzadza kutaura izvozvo. Saka zano isachemera umwe munhu. Gadzirisa zvinhu mumba mako. Nyaya yekubira maelections yamakaita muchishandisa zeki zvisizvo.
Todzoka kwamuri vamponda.
Izvi zviri kutaurwa nevanhu veMDC zvinosiririsa uyezve zvinonyadzisa. Kuti munhu unoenda iwe unodaidza nyika dzekunze kuti dziparedze upfumi hwenyika yako kuti iwe ukwanise kutonga. Izvi zvinhu zvekutoti even kuAmerica kana kuChina kana kuBritain hausati wamboona opposition weikoko achinodaidza nyika dzekunze kuti dzipindire matongero enyika iyoyo, nekuti matadza kuwirira kamatadza kuenda papower mimi. MDC ibato raparara rapererwa nemazano. Last week chai chai apa kwanga kuina vaBlessing Chebundo namai Lilian Timbios, avo vanga vari vatungamiriri webato reMDC. Vakabva kuMDC kuya unojoina ZANU PF vachitaura ivega ivo kureurura kuti aiwa MDC haisina direction, inongoopposa for the sake of opposing.
Petai chirongwa chedu vashachwa.
Ukaona ZANU PF ichitaura stereki zvekuti MDC yazodai, MDC muMDC makadai, vachingatozvitsanangura nekutoziva kuti zvakamira sei. Zvinoreva kuti vane ruoko rwakanyanyisa mune zviri kuitika zvi. Nyaya ingoripo ndeyekuvhunduka President Chamisa, nekuti vanonyatsoziva kuti vakapapaidzwa sei pavhoti apa. Vhoti yevanhu vanonzwa Munangagwa vaya havadi kunzwa nezita rinoti Nelson Chamisa, nekuti vanoziva kuti Nelson Chamisa munhu wevanhu, munhu anodikana nevanhu.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo. Manzwawo zvakare kubva kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANU PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Tarisa zviri mune mangwa mapepa nau. Pepa nau reHerald rine nyaya inoti bazi rezvedzidzo rakaburitsa nezuro mazuva achavhurwa zvikoro pamwe nekuvharwa kwazvo gore rino rese kubva koto reyekutanga kusvika kukoto reyetatu. Gwaro rakaburitswa nemunyori mukuru mubazi redzidzo amai Tumisani Chavela rinoratidza kuti kotoro yekutanga iyo ichavhurwa muzvikamu zviviri musi wa15 nemusi wa22 mwedzi uno ichapera musi wa14. Kotoro yepiri inozotanga musi wa28 Chikumi, zvikoro zvichizovharwa musi wa10 Gunyana. Kotoro yetatu inozotanga musi wa4 Gumiguru ichipera musi wa17. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations akakurudzira Ethiopia kuti ibvumidze kuferefetwa kwenyaya dzekupondwa kwevanhu pamwe nekubatwa chibharo kwemadzimai mudunhu reTigray. America nemuswe China yakabvuma kumbosendeka parutivi kwemwedzi mina mitero yekutsividza yakanga yatarira zvigadzirwa zvinobva kuBritain zvakaita sewhisky izvo zvakakonzerwa nekusawirirana kwave nenguva pamusoro pemari dzekutsigira mabasa edzindege dzinotakura zvinhu. Mativi maviri aya akati achashandisa nguva iyi kugadzirisa kusawirirana kuripo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sorry vanhu veZimbabwe, ndiri kukumbirawo kuti mundibvunzirewo vamunangagwa kuti hazvikwanisiki here kuti chigaro chasiyiwa navakembo icho chisapiwa munhu sezvo nyika yedu yokutambura? Nokuti tarisai, dzimwe nyika dzina vice president umwe chete, asi dziridzo nyika dzinotonge dzichionekera kudarika Zimbabwe. Vandipindurewo ndinzwisise. Siyapo kuti kana ndiri basa rinoremawo zvaro vice president otoda kubatirana ngavaitawo vari tu, asi kana tisingaremi ndezvakugona kuti aita ari one. Ndingafara zvikuru kana makandisitsira mashoko avo kuna president.
Makadii veStudio 7, ini ndinoitwa Chiera, I'm from Manicaland. Ini ndinotenda nemunomukadzi kukwanisa kutaura pachirongwa chenyu. Inini my concern ndeyekuti I don't care kuti ZANU-PF ndiyakonya kutongere kaunti MDC A or T whatever. Chatinoda isizvo ndechekuti we want a country to stable, a country yekuti both the ruling party and the opposition their main concern ndeyekuti nyika igare zvakanaka. Now at the present moment izvo zviripo zviri kurwadza, nokuti kare taifunga kuti kuva neopposition kunobatsira, but it looks like iko zvino kuva neopposition kwakungoreva just to have an enemy, criticizing just for the sake of criticizing, kungoda kungodestroy everything. Pamwe pacho kunoona patinonyatsocreatewa manyepo anonyadzisa, not even zvocho zviri kuita MDC Alliance vari kufunga kuti vari kuvaka nyika here, because even chero vakatonga that trend is going to continue. Ruling party yacho iripo iko zvino, kana vaivo opposition vachavaitros the same thing, vachiramba vachingodirwo majecha uyawo. Even vacho vanenge vapindeyo vacho MDC Alliance pachizva vachatanga kupandukirana, votanga kuita same thing kuenda kumhiri kwemakungwa vachikreatirana nyaya vachidaro kuti nditongewo, because they started a culture which will be very difficult kudzosera masure, because vanyatsiratidza kuti kana uchida power you do ABC in order to get power. And chimwe chinhu chinondityisa is the lack of intolerance and violence yatiri kuona inoexhibitwa neMDC Alliance. Honestly, ainambosiyana neyanga ina vamugabe. Notaizwa kuti kainzi mugabe chete chete, ukangopodza mugabe waiziva kuti waitofa. Ungatotiko zvino vamunangagwa choda kutombona senge pamwe ndovatori beta chokwadi, because iko zvino maruseva vanhu vagara zvakanaka, hakusisina mayuta anofamba chirova vanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001202465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Texas muno muAmerica svondo rinouya riri kubatana nemamwe matunhu gumi nemashanu akabvisa mutemo unomanikidza vanhu kupfeka zvivharangozi kana kuti maface mask, danho rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano kuisa upenyu hwevanhu munjodzi. Mamwe matunhu anosanganisira Alaska, Arizona, Florida, Mississippi, North Dakota, South Carolina neTennessee akatobvisa kare mutemo uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga. Ava noti vanoona sekunge danho riri kutorwa neTexas pamwe nemamwe matunhu rekurasa zvivharangozi risina uchenjeri.
Chandingataura ndechekuti matunhu eTexas neMississippi vari kuita decision yatingati iyo iri misguided, kana kuti vari kumhanyira mberi. Chandinodaro ndechekuti chirwere cheCOVID-19 chichiri kuenderera mberi, uyezve hatisati tava nevanhu vakakwana vabayiwa nhomba kuita kuti vanhu vasadzokera pamazuva avainga vasingapfeke maface mask kana any other measures dzataimboita dziya dzekudzivirira COVID-19. It is too early. kuti matuni waya anga ari kuti vanhu ngavasapfeka ma face mask va lifta ma restrictions e COVID-19 completely. I think that's misguided, probably irresponsible.
Izvo zviri kuitwa nematunhu aya, Dr. Ranga, zvinosiya papi mabasa ari kuitwa nehurumende yava Biden ekurwisana neCOVID-19?
Ndinoona pavakandimire ndezvekuti zvinodzorera kumashure maefforts ari kuitwa nefederal government inotungamirirwa navaBiden. Chandinodaro ndechekuti unfortunately matransmissible diseases seCOVID-19 aya respecte ma state boundaries kana ma national boundaries. Saka it means that Texas ne Mississippi ikavhura ikangoti vanhu ingoitai zvamada vasingatevedzere matanho kudzivirira COVID-19 zvicha affect United States yese, which means that my efforts aya atirikuita kune mamwe matunhu they will be minimized in terms of they will be less effective. Because vanhu vanotanga vachifamba kubva kunana Mississippi, Texas, vamwe vachienda kunana Mississippi, Texas ikoko. Saka it means that kana vamwe vanhu vasiri kutevedzera mitemo inoita kuti COVID-19 isapararira, tinodzokera zvepaya patange tiri pazoita kuti mamwe matunhu, even vana Texas aya last year, vakamandeta maface masks after the initial resistance to my face mask, but vanga vakakuona kuti manhamba akwirisa.
Asi vemakambani nevezvitoro vanokwanisa here kurambidzawo vanenge vasina mamaski kunyange mutemo wavo kuti hazvichasungirwa?
In terms of companies nemamwe maorganizations, can they be able to go against the state directive? I think it's a legal question, which I think that is going to be very hard for my businesses, my schools, and everybody else to go against the state regulations, because my states, they have their own governing systems, which at times can override even federal guidance.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno ma America ne Studio 7. Zvinotombo kupai kambo kutenda kanobva kuna mambo Duterere vakabatana na Freeman. Tarisa zvanga zviri munaudza nasi gurukota ruzvemabasa vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu zvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi ravo riri kubatsira vakaremara vakaratsikirwa nemihoro munguva ino yelockdown. Vamwe vashandi vebazi rezvekurima vanoti havasati vawana mari dzekubatsirika munguva yeCOVID-19 dzakapiwa vamwe vashandi vehurumende. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa, vamwe 44 kana kuti 44 vachiwanikwa vaine ine chirwere cheCovid-19 tabata svika kumagume echirongwa chedu ivai nesu zvakare manero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti moswera zvakanaka vateereri.